Magweta ange achinzwa nyaya iyi ndi Justice Paddington Garwe, Justice Antonia Guvava uye Justice Anne Marie Gowora. Gweta ramuzvare kupe muzvinafundo Lovemore Maduku vati sezvo nyaya iyi yanzi ndeye chimbi chimbi inofanira kuti inzwikwe mukati memazuva mashoma shoma.
Arera tonga kuti nyaya yekuti ndiani pakati pema MDC 2 ari maviri ngaidzoke kudare re High Court. Vanotarisa kuona kuti ndiani anofanira kunge achinzi ndiye MDCT. And pauviri vavo iye anenge anzi nedare MDCT ndiye anenge aine kodzero yekuzoshandisa logo zvese zvese izvi. Ndozvaitwa nedare izvi. Zviri kuitwa nedare nenguva vati within 5 days ava vanounza mapepers avo. And then after that it's just a pure time here 5 days kuti po mapepa edu. Then thereafter toita nyaya hearing.
Vamadhuku vatiwo vakambogara pasi nevatongo veSupreme Court vachizeya kuti nyaya iyi yonzwikwa nedare ripi.
Isu patasvika mukoti tawirirana nekutamboonana nemajaji eSupreme Court kana manzwa chinonzi chamber chedu tamboonana navo. Vakatewirirana nesu kuti maonero atirikuita ndeye kuti zveshuwa pane dispute yekuti ndiani pakati pevaviri ava ari MDCT. Saka taifunga kuti dare repasi raifanira kunge rakanyatsozvitarisa kuona kuti ndeupi. Saka maonero zvingabatsira hero tidzose nyaya iyi inotariswa zvakanaka.
Vatavani Mpofu, gweta range rakamirira MDCT inotungamirirwa navachamisa, vati chikwata chavo ndicho chakwidza nyaya iyi kumatare.
Ndangasvireva kuti pavakambonzi vadyiwa Supreme Court yati aiwa ivo ndivo vaifanirwa kudya. Saka nyaya vakanga vakwidza kudare guru vachiti ngaitaurwe pamusoro payo. Supreme Court yati vakanga vari correct pakuunza nyaya yakadaro, saka nyaya iyo ngaitarisiswe paonekwe kuti zvinhu zvakanyatsotomira sei.
Vaendera mberi vachitsinhira zvataurwa navamadhuku kuti nyaya iyi iri kuda kugadziriswa kuti paonekwe kuti ndevapi vane kodzero yekushandisa zita iri.
Aviri vanogadziriswa ndeyekuti Dr. Kupe nevamwe vavainavo vane kodzero here yekushandisa zita reMDC? Vane kodzero here yekushandisa masimbols eMDC? Vane kodzero here yekufamba vachiti kukula kukula sezvinoita MDC? Ndo nyaya yoda unogadziriswa iyo.
Vamwe vanofungidzwa kuti vatsigiri vavachamisa vange vachimba nziyo dzekunyomba muzvare kupi panze pedare iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamire.